Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 6, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovimbisa kudzikamisa dhora renyika, vamwe vachiti kupedzera hoko padehwe retsinde. Vanhu vafane chirwere chekorera vadarika mazana mashanu nemumwe. FIFA yozivisa nezvemakwikwi e-2026 World Cup achatambirwa kuAmerica, Canada neMexico. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi vakuru mumapazi ehurumende yeZimbabwe neBotswana vasangana kumusangano wechina weZimbabwe Botswana Binational Commission muguta reMauni kuBotswana. Chirongwa ichi chibvumirano pakati penyika mbiri idzi kuti dzibatane mukutsvaga nzira dzekusimbisa kudyidzana kwadzo munyaya dzezveupfumi kunyanya. Nemusi wechishanu, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuisa ruoko rwavo pane zvinenge zvawiriranwa nemakurukota avo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika nemagariro evanhu vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Maita enyu vaZininga, munoona chinonyanyonetsa pazvibvumirano zvatinoita isu seZimbabwe nenyika dzakasiyana-siyana, kusanganisira dzemudunhu medu muno kuChamhembe kuAfrica, ndechekuti hakuna zvizhinji zvinobuda madziri. Nepamusaka pekuti Zimbabwe iri kutokamina murwere zvake. Saka makaona kuti isu neBotswana tichiti tiri kuita zvibvumirano. Iyo Botswana iri yakasimba nyika, iri kunyatsotongwa zvakanaka mujekerere, upfumi hwavo huchibatwa zvakanaka, maindastri yavo, zvicherwa zvavo vachinyatsozviita zvakanaka-naka. Voti vaita zvibvumirano nenyika inongotongwa nehumbavha, inotongwa nedemo, hazvinyatsoitigedye.
Gore rakapera kwakanyoreranwa zvibvumirano zvakawanda chaizvo kumisangano iyoyi, zvave papi?
Zvatiri kuziva iteye zvino veBotswana neZimbabwe vakaita zvibvumirano zvinokwana izvo 40. Kana chimwe zvacho chinobudirira ndekuti Botswana iri kuita zvibvumirano nenyika iri kugwara, isinawo chainogona kuunza patafura. Zvino vakaita zvemapasipoti zvavanga vachida kutaura zvekuti unogona kungopfuura hako uchienda kuBotswana usina pasipoti une tupacheti, hazvibudi. Nekuti isu tiri munhamo, tiri kutambura, tiri kudya nhoko dzezvironda, tinoswera tese taamuBotswana mangwana chaiye. Saka Botswana inenge ichitozviziva izvo zvokuti aiwa aiwa hatingabvumirani zvakadaro.
Asika hurumende vaMbofana inenge ichiti zvirongwa izvi zviri kubatsira chaizvo munyika.
Vangagara havo pasi vachiita maBotswana Zimbabwe mamisangano yavo iyoyo, asi chatinozoona ndechekuti kupera kwezuva hapana chine musoro chinobatika chinooneka. Nyika dzakaita sana Botswana nana South Africa nana Namibia nedzimwewo dziri kutongwa zviri nani dzinotoona pundutso kana dzakaita zvibvumirano dziri padziri dzega dziri dzega, nekuti dzese dzine zvazvinogadzirawo dzadzinogona kutengesera uye ava vachitengeserawo ava, kana kuita izvo zvibvumirano zvokuti vanhu vanogona kupinda munyika iyi vasina pasipoti vachipindawo, zvinonyatsonakidza. NeZimbabwe hamurwerewo, hapana chingabo chinobobuda kubva pazviri.
Vanoongorora zvematongerwo enyika nemagariro evanhu vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mashanu nemumwe kana kuti 501 vafa nechirwere chekorera mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa nezuro kumasvingo nemashonaland west. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 22,790. Chirwere ichi chakatanga kupararira kuchegutu mudunhu remashonaland west muna kukadzi gore rapera. Hurumende yakabatana nemasangano eWorld Health Organization neWFP iri kukurudzira vanhu kuti vapiwe nhomba yekorera. WFP pairi kupa vanhu chikafu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika iri kubva yavakurudzira kuti vanwe nhomba iyi. Mukuziya nezvenyaya yekorera iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike akatanga nekuvabvunza nezvekukosha kwenhomba yekunwa yekorera iri kupiwa veruzhinji.
Chinotibatsira kuderedza dambudziko ratasangana naro rekorera irori munyika yedu yeZimbabwe.
Kupa vanhu nhomba iyi kunoreva here kuti chirwere ichi chinobva chapera varusika?
Hazvireve kuti vanhu havachapiwa mvura yakachena. Hazvireve kuti mabasa ekutakurwa kumarara haachaitwa. Hazvireve zvekuti kana masuweji aputika haachagadzirwa.
Kose izvozvo zvakakosha kana vanhu vanwa nhomba iyi?
Nekuda kwekuti nhomba yekorera it's a temporary measure, kana kuti it's a complementary measure kumabasa water sanitation and hygiene. Saka hurumende nemakanzuru vanofanirwa kuramba vachikurudzirwa kuti vanhu ngavarambe vachiwaniswa mvura yakachena, marara ngaarambe achitakurwa nenguva. Kana masuweji aputika ngaarambewo zvekare achigadzirwa nenguva. Uye mabasa edzidziso maringe neutsanana ngaarambe achikurudzirwa.
Zvii zvakakosha kuti zvinge zvichizivikanwa neveruzhinji kuti vasatapurirwa chirwere ichi?
Vanhu veruzhinji, zvinenge zvakakosha kuti tizive kuti mabasa ekurwisana nechirwere chekorera handiro basa revanhu vezveutano chete kwete. Mumwe nemumwe anotori nebasa guru rekuzvidzivirira, rekudzivirira mhuri dzavo uye rekudzivirira vanhu vemucommunity kana kuti munharaunda yavanogara. Vanhu ngatirambei tichiita mabasa ekugeza maoko kunyanya-nyanya kana tabva mukushandisa zvimbuzi. Ngatigezei michero tisati taidya, ngatigezei mirivo zvekare tisati taibika. Uye kana tichibika chikafu chedu ngatiitei kuti chikafu chibikwe chichinyatsoibva uye chichidyiwa chichipisa. Chero mvura yatiri kushandisa manguva yatiri inoiyi yekunaya nekuda kwekuti tine dambudziko rekuti mvura zhinji yakakontaminetwa yaane utachiwana hwekorera. Ngatikotei tichibhoirisa mvura yedu. Kana tiine matablets aya maaqua tablets anouraya utachiwana, ngatikoteiwo zvekare tichiisa matablets iwawo mumvura. Neurombo zvikuru kuti tiri kuona vanhu vari kuramba vachirasikirwa neupenyu nechirwere chinodziviririka nechirwere chinorapika ichochi chinonzi korera ichi.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kune vechidiki vakawanda vave kupara mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuba, kuita chifambi nezvimwe senzira yekutsvaga kuzviraramisa panguva ino yavari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Vechidiki ava vanoti kuvimbiswa mabasa nemikana yekuzvipundutsa kwavanoitwa nehurumende kuri kuperera muvimbiso chete, asi pasina chinobatika chavari kuona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Amai vechidiki vanogara muHarare, muzvare Rumbidzai Mpofu, vanoti icho kwadi kuti vamwe vavo vave kupara mhosva senzira yekuwana nayo raramo.
Vechidiki vemuno muZimbabwe vari kusvika pakunotengesa madrugs zvisiri pamutemo kuti vakwanise kudi kurarama. Kechipiri, vamwe vechidiki vakawanda iye zvino vakuwanikwa vachiita zvechipambi kuti vakwanise kurarama. Vamwe vakusvika pakuwanikwa vachiita zvekutoba kutobira vanhu chaiko kuti vakwanise kungorarama.
Mumwewo wechidiki vavhuso Mhlanga vanoye mugare wemuHighfields muHarare vanoti vazhinji vechidiki vavanoziva munharaunda mavo vari kuenda kumajeri nemhosva yekuba.
Kuitawo vamwe kavanga vakomana kana vasikana vari kuita zvekuba kutsotsa, kuita kupaza vachipinda mudzimba, kupaza vachiba muzvitoro nezvakasiyana siyana kuti vaone raramo. Saka chanchiri chikumbiro changu kuti hurumende ikateura madanho yekutanga yekuti inge ichipawo vanonzi community development fund anenge anobatsirawo mayouth edu. Mari yakabvira kare ichitaurwa nezvayo but haisiti yaisoneka kushanda kwayo.
Masangano anoshanda nevechidiki anosanganisira Re-Civil Liberties and Drug Network nere-Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe anoti vechidiki vari kupedzisira vawira munjodzi yezvinodhaka uye muchipambi chinokonzera kutapurirwa zvirwere zvepabonde nekubatira pamiviri pasina kurongwa zvichikonzerwa nenhamo iri munyika. Vatapiwa naShechiriga vanove mukomana wechidiki vachirwira kodzero dzevechidiki uye vari kusangano reHeal Zimbabwe vanoti mitemo yenyika inoda kugadziriswa kuitira kuti iwanise vechidiki mikana yekuzvipundutsa.
Vechidiki vazhinji vari kurarama newaku mukwaku. Vechidiki vakawanda havana nzira dziri consistent dzekuwana nadzo chouviri, kunyangwe zvazvo vazhinji vavo vakaenda kuzvikoro zvepamusoro kunodzidza. Vamwewo ndivo vari kurarama nekungwavha ngwavha, kusanganisira nzira dzisina kujeka nedzimwe dzisitori pamutemo. Hurumende dai yagadzirisa nyaya dzeupfumi kana kuti ikonomi nekuvandidza mutemo nemapolicies kuti nyika ive yakazaruka zvechokwadi sezvavaimbotaura kare kuti Zimbabwe is open for business. Zvakare vamutuli mwiyo vanofanira kubvisa mitemo yavari kuramba vachiturika pamafudzi evana veZimbabwe iyo iri kuita kuti vemabhizimisi madiki varemerwe.
Asi gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kusimudzira vechidiki.
Zvirongwa zvakawanda zvine vechidiki, asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende, tinopedzisira tisingachawani nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatiinayo inosimudzira vechidiki. Saka ndoda kuti uparidzire shoko rekuti vana ngavauye, let's build our Zimbabwe together as a team and develop our country.
Asi wechidiki ari musangano reActivista muzvare Caroline Mutimbanyoka vanoti kubatirana pamwe ndiyo yega nzira ingakwanisa kupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki aya.
Totarisawo kune maNGOs anogona kuunzawo maprogram anoita kuti vechidiki vange vachibatsirika kuita mabasa avo emaoko. Tikaona kuti tinogona kudawo reviver nzvimbo dzakaita semacommunity centers kuti vana vakwanise kuwana nzvimbo yavanouya vachitandarira asi vaine zvekuti vanodzidza zvinogona kuvabatsira. Tozotiwo neavo even vanoita zvekutora nhau vaitewo kana kutora nhau dzedze dzinoita kuti vana vawane inspiration kana kuti vana vawane zvidzidzo. Even kune wechidiki wachona chaiye chaiye muridzi wenyaya anofanira kuona kuti chii chandingaitawo inini kuti ndizvibatsire ndisiyane nezvinhu zvisiri pamutemo.
Vakawanda vechidiki vave kungoita chamuka inyama kuitira kuti vakwanise kuisa chikafu patafura. Izvi zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki zvinokonzeresa kuti vechidiki vakawanda varase tariro muutungamiri huripo kuti ungashandura mamiriro ezvinhu here munyika. Kuwedzerwa kwemitero kwakaitwa negurukota rinoona nezveupfumi hwenyika muzvinafundo Mutuli Ncube kutanga munandira wegore rino kwawedzerawo kuyaura kuri kuita vechidiki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vavimbisa kudzika mitemo yekudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvopowo kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gavhana weRBZ vaJohn Mangudya ndo vamwe vari kutarisirwa kuparura zvirongwa zvekudzikamisa upfumi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vataura mashoko yanhasi pavange vachiparura musangano wekutanga gore rinodare remakurukota vachitiwo kugadzikana kwezvinhu kunoita kuti upfumi hwenyika hubudirire, kunyange hazvo vasina kunyatsojekesa kuti ndeapi matano avachatora kutsikamisa dhora remunyika.
The fiscal and monetary authorities are implementing a raft of policy measures Vebanga guru nebazi rezvemari vari kutora matano ekugadzirisa zvinhu kuti mitengo isakwire, mari isashaye simba, uyewo kuti vanhu vakwanise kuchengetedza mari.
Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi nemabhizimisi uye vakambomirira Highfield West mudare paramende vaSimon Hove vati hapana zvavanonyanyotarisira kubva kuna Munangagwa nemakurukota avo.
Zvinhu zvavari kuita tinoona kuti hazvisi kustabilize economy, asi zviri kuomesera ruzhinji nekumwe kutaura vari kubvisa vanhu muekonomi.
Vaenderera mberi vachiti havaoni chichashanduka pamashandisirwo emari, vachiti zvese zvange zviri kuitwa nehurumende hazvisi kubudirira.
Vanotaura nyaya yekuunza imwe mhando yemari, asi dzimwe mari dzavakaunza hatina kuona kubatsira kwadzo. Ukabvunza kuti ko madii kutanga magadzira dzamakambounza kuti dzichengetedze uremu hwadzo, dzikwanise kubatsira vanodzishandisa kana dzichengetedza uremu hwadzo, vatosiya pasi tsve vanotanga zvitsva.
Vakamboshanda mubazi rezvemari uye vachishanda nesangano resimukai Resident Trust vamasimba manyanya vati veruzhinji vanoda kuzwa kuti upfumi huchadzikamiswa sei kwete madimikira.
Takatarisana nenhengo yekuti maprices ezvinhu akuramba achikwira pamusana penyaya yemajuties, nyaya yemutero, nyaya yematoll gates, fees akuramba achingokwira, value yecurrency yedu iri kuenda ichikwira. Saka vanhu vada kunyatsoziva chaizvo chaizvo kuti chamuri kuda kutigira iko zvino izvi chinombochi chingaite kuti chirwisane nedutu riri kusimuka rakasimudzwa negovernment riri kukwidza mitengo yezvinhu through majuty, through mitero mitsva, through ma toll gate fees.
Vatiwo mari yemunyika iri kushaya simba zuva nezuva, izvo zvoita kuti mari yekuAmerica ishandiswe zvakanyanya, zviri kusiya veruzhinji vachitambura zvakanyanya. Zvichakadaro, mumiriri wenyika yeBritain vaPeter Vowles nhasi vasangana nemutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vakazeya nyaya dzekudyidzana kwenyika mbiri idzi pamwe nemashandiro emaparamende enyika mbiri idzi. Vachitaura mushure memusangano uyu, vaMudenda vati vanokoshesa ukama hweZimbabwe neBritain. VaVowles vati nyaya yekuvandudza ukama hwenyika mbiri idzi ndiyo yange ichikurukurwa. Musangano uyu unoitika mushure mekunge nyika dzekuEurope dzawedzera gore zvirango zvakatemerwa kambani yeZimbabwe Defence Industries kuti isatengeswe zvombo zvinogona kushandiswa mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Britain yakabuda hayo musangano reEU kunyange paine kudyidzana kwakanyanya. Asi vaMunangagwa vaudza makurukota avo kuti chirongwa chavo chekunatsurudza ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika chiri kubudirira, vakati semuenzaniso Zimbabwe ichange yave sachigaro weSADC gore rino.
Zimbabwe's assumption of the SADC chairmanship this year brings about great responsibility for our nation.
Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vati hapana chekupemberera nekuti zvigaro zveSADC zvinotenderera nenyika dzose.
Ukuru hweSADC ivhiri rinotenderera kare here? Hazvisi kuzvirova diti hakuna namaturo ese nekuti ukuru hweSADC hwangofanana nekuti zvinhu zvakangoitwa zvisinei nekuti ndiani anenge aripo. Ivhiri rinotenderera rinongodzoka zvena ipapo zvingodero. Saka
nyika dzakawanda dzekumavirira dzakatemera vamwe vakuru vakuru vehurumende zvirango dzichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti zvirango zvakatemerwa nekuti yakatora minda kuvarimi vachena ichipa vatema, ichiti ndizvo zvakanganisa upfumi hwenyika. Asi vakatemera zvirango vanoti kutadza kutonga neuori ndizvo zvakanganisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasatepfenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne Ndebele zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare remukinya ratongera zviri pamutemo mhosva yekuponda kune mumwe aizviti mufundisi Paul McKenzie nevamwe vake makumi maviri nevapfumbamwe. McKenzie nevamwe vake vari kupomerwa mhosva yekukonzera rufu rwevana zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe vane mitumbi yakafukunurwa mune rimwe sango muKenya. Mitumbi yevatendi vekereke iyi inodarika mazana mana yakafukunurwa mumakomba mainge yavigwa. McKenzie anonzi akaudza vanhu ava kuti vanofanira kutsanya kusvika vafa kuti vakurumidze kuenda kudenga nyika isati yaguma, asi iye ari kuramba mhosva iye. Pane mhosva dzakawanda dziri kutongerwa McKenzie dziri kumatare akasiyana-siyana. Rimwe dare repamusoro kana kuti Federal Court of Appeal remuguta guru reAmerica reWashington DC raramba kutambira chikumbiro chevaimbi vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump chekuti havakwanisi kuendeswa kumatare nekuti mhosva dzavari kupomerwa dzakaitika vari mutungamiri wenyika. Mhosva idzi dzinosanganisira imwe yekuti vaida kukanganisa nyaya dzeutongo hwejekerere nekuda kurambira pachigaro pavakakundwa musarudzo nevaive mutungamiri wenyika vaJoe Biden muna 2020. VaTrump vari kutarisirwa kupikisa mutongo uyu. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekugadzirisa matambudziko eupfumi hwenyika anoshanda kwenguva ndefu akaita sekuti pave nemari yekunze yakawanda munyika, kuenzanisa mitengo yedhora rekuAmerica pamusika mutema nemusika wehurumende, pamwe nekuona kuti haisi kudira dhora remunyika rakawandisa mumisika yemari. Izvi zviri kuuya panguva iyo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica, kunyange hazvo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pamwe nebazi rezvemari vari kuti vari kutora matanho ekugadzirisa matambudziko aya. Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti mitemo mizhinji iri kudzikwa neRBZ inongoshanda kwenguva pfupi zvinoisiya isina chayagadzirisa.
Taona pamakore epaitese vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ine value, but zvose hazvienderere mberi. Tinovimba ende munhu wese anovimba kuti panokwanisa kuita a long lasting solution pavachapresenta MPS President Mnangagwa vatotaura kare kuti izvi zviri kuuya.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vanoti donzvo remitemo inodzikamisa upfumi hwenyika kana kuti monetary policy ndere kuona kuti munyika maita kugadzikana kwenguva ndefu.
So far tiri kuona monetary policy vambotraya kuita tighten it up. Taona even my interest rates makaona makwidzirwa akaita in line with inflation. Then kuderedza nyaya yemakwasi fiscal activities. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti pave nekudyidzana pakati pemonetary policy nefiscal policy. Fiscal policy kana iri kukwira yatingati expansionary, even monetary policy yakava conservative or tight, hazvibatsiri kuunza kugadzikana kwezvinhu muekonomy.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi isina kuda kudomwa nezita inoti chinofanirwa kutanga kutariswa muZimbabwe ndechekuti dhora rekuAmerica imari yekushandisa here kana kuti imari yekuchengeta.
Saka izvozvo zvinofanira kugadziriswa nemonetary policy iri kuuya. Tinofanira kutarisa nhau yemari yatinoshandisa munyika yatingati the monetary value of the money, mari yatinoshandisa munyika kuti yedu yatinoti ndeyedu yakasimba sei, inodikwa sei, vari kuiramba vari kuirambei, inotenga kupi, inotenga zvingani.
Vakawanda vanoti zvirongwa zviri kuuya nebhanga guru renyika pamwe nehurumende zvekudzikamisa upfumi hwenyika zvakaita sekutengeswa kwemari yakatsigirwa negoridhe pamwe nekutengesa mari yekunze pamusika weRBZ Foreign Currency Auction Floor ndemamwe matanho asiri kuonekwa kubatsira kwawo kudzikamisa upfumi hwenyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti matanho ose ari kutorwa nehurumende pamwe nebhanga guru renyika ari kushanda, vachiti veruzhinji vanofanirwa kuapa nguva chete.
Nyaya iripo ndekuti handigoni kuora mwoyo.
kuti hasati tasvika sei. Tinofanira kunge tiine tarikiro. Tarikiro tinoiwana pakuti kunze kwenyevadzikano yatataurai, zvimwe munyika zvinofambawani zvakanaka. Zvitoro zviwanikwa zvinowanikwa ikoko, zvivakwa zvinovakwa, zvidhuro zvenyika zviri kusumudzwa, zvimwe zvakasiyana siyana. Asi basa ravapo rekushimaira kunyaya yedzikano dai atigona kugadziriswa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavimbisa kuti hurumende yavo iri kutora matanho ekuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi, asi senguva dzose ruzhinji runongoti tinotenda maruva tadya chakata. Munhau dzemitambo, FIFA yazivisa nhasi kuti mutambo wefainari weWorld Cup ya2026 uchatambirwa munhandare yeMetlife kuNew Jersey muAmerica nemusi wa19 Chikumi. Nyika 47 ndidzo dzichapinda mumakwikwi aya. America, Mexico neCanada ndidzo dzichatambirwa mitambo iyi kwemwedzi wose. Mutambo wekutanga uchatambirwa kuMexico. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo vachitungamira chikwata cheDMV Saints FC muno muAmerica vaBrian Musekiwa.
Chinhu chinofadza zvikuru kuvagari vemuno muAmerica kuti final ichange ichitambirwa kuNew York, New Jersey area. World Cup ichange iri kuno kuAmerica 2026, but inenge ichitambirwa munyika dzakasiyana-siyana dzakaita kunge Canada, Mexico neAmerica. But kuti America iriyo nyika yazosarudzwa kunge ichatambirwa final yemukombe wacho, chinhu chinofadza, chinoita kuti chive chinhu chinorangarirwa nevazhinji vachange vachakwanisa kuenda kunoona mutambo uyu.
Tombotarisa kuti iyo FIFA iri kuti zvakare yawedzera zvikwata zvichange zviri kutamba muWorld Cup iyi ya2026. Izvi zvakanakira zvikwata zvinotamba nhabvu here?
Macountries achange achinga ari kuno anenge ari 48. Zvichireva izvo kuti vanhu vachakwanisa kuona mamatches akawanda from ma48 countries. And also since mukombe unge uri kutambirwa kumacountries akasiyana-siyana, Mexico, Canada neAmerica, saka zvinhu zvose zvinofadza zvinoita kuti isu vaoni vemutambo uyu tinge tichinakidzwa zvikuru nemamatches akawanda kudaro. By having 48 teams mutournament zvinoita kuti mamasters anenge ari achishaina kunyika dzavo ikoko akwanise kuexposwa paWorld Cup tournament yacho iyoyo.
Tinoona zvakare kuti Zimbabwe timu yemaWarriors irimo mumakwalifaya ekuti inogona kuzosvikawo iko kumakwikwi eWorld Cup. Munoona izvi zvichizobatsira sei?
Zvinobatsira zvikuru. Like mukaona right now Zimbabwe yanga iine dambudziko rekuti vanga vakabhana mainternational matches muZimbabwe, zvinova zvakadzorera mutambo wenhabvu shure panguva yacho yebhani. But tikada kuzoongorora mukada kuona even paAfcon tournament iri kutambwa mazuva anaya, muri kuona kuti dzimwe nyika dziri kungotora masoccer stars ayaya enyika dzavo ari kutambira mudzimwe nyika vasatombozvarirwa even imomo munyika mavo imomo. Saka seZimbabwe ndinoda kuti tikurudzire macoaches neleadership yeVIFA kuti ikwanise kuexpanda masearches zavo kuti vakwanise kuongorora kuti vamwe maplayers akazorwa nemaZimbabwean parents but who are eligible kutambira Zimbabwe ari kupi, then tovaunza again kuitira kuti tikwanise kuve competitive. MaZimbabweans especially vebhora vane talent, but zvinongodiwa kuti tirongeke mumba medu meZimbabwe. Tikarongeka tinoona Zimbabwe ichikwanisa kuve one of my countries anenge aripo pa48 achauya pa2026.
Muongorori wenhau dzemitambo vachitungamira chikwata cheDMV Saints FC vaBrian Musekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na8pm nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nemapishapisha ari mubato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Sitandekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 6 zikunhlolanja 2024, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the fiscal and monetary authorities are implementing a raft of policy measures to arrest the price.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe yama-RTGS.
Kuhle ukuthi uhulumende avaccinate, yebo ukuthi kube nganeno, kodwa kumele ukuthi kube leminye imizamo, ngoba ngesilungu bathi bona prevention is the better than a cure. Yebo ukuvaccinate ngenye indlela yeprevention, kodwa kulama root cause.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le-cholera isiyehlise ukumemetheka kwalomkhuhlane, lanxa ezinye inhlanganiso isithi akulabufakazi balokhu. Imidlalo ye 2026 World Cup izadlalelwa emazweni amathathu abalisayo leMelika, Mexico leCanada, kuthi ama-finals emidlalo le azadlalelwa eNew Jersey eAmerica. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe yama-RTGS. Ubekhuluma ngesikhathi evula umhlangano walonyaka oyedalela abaphathintambo bakahulumende ele-cabinet e-State House, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Is of late kwasokulama frequency increases yama rates. Anti uyabona ama price yethu siyapega nge local currency Zimbabwean dollar. Even a bread basket sasikeeper in local currency. But into yenzakalayo ukuthi isikhathi esinenge i rate yayikhwela kakhulu. Under normal circumstances yafana ikhwele on weekly basis kwaso kuyenzwa i-auction system. But of late kwaso kutholakala kumarket at times kube lama-daily review ama-rates. So khonokho kwakwenza ukuthi ngesinye isikhathi i-bread basket yathi iphuma izinto have been taken by events. And we are also happy ukuthi of late during the past week kwaso kutshengisela ukuba lokhu yi-stability okuncane. Jothi la sikhangelela i-more improvement from there.
Singathi ilokhe ikhuphuka intengo yempahla njalo abantu bayenelisa.
Intengo yempahla iyakhuphuka. Abantu ukuyenelisa yebo in the sense yokuthi every day uyahlangana lo muntu ehamba street nedlile eyenzani. But into ziyabe zinzima ebantwini. But ngamafitshane i-bread basket kathesi iphezulu kwe-monthly income ye-majority yabantu. Abantu sebedinga amanye ama-coping strategies ukuthi kuphileke.
Kodwa liyasuthiseka yini ngemizamo kahulumende ayiqhubayo ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki nsuku zonke?
Into esingathi siyasuthiseka ngakho ukuthi kule room for dialogue, but i-current price zekhona asisuthiseki ngayo. But siyasuthiseka nge-willingness e-government to engage, whether kuza implementwa or not. But to us, engagement becomes the starting point. Into yenza ukuthi kufunakala engagement, kuyaso kutshengisela ukuthi ama-price akhona abantu abasayenelisi.
Sizwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla esithi sokuzaba lolunye uhlelo lwemali e-structured. ngesingisi ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki mahlayana. Ubona ingani lokho kungaphathisa yini?
Yebo, for a long time we have been kuma issues ye try and error. Into efunakalayo I think for us ukuthi even ama proposal lawa aphumelele ukuthi ihulumende, i-business community, i-labor lama consumers badonse ndawonye, kuhlalwe phansi babonisane bavumelane way forward. But kungaba le nto ebuya ingekho inclusive kuyaba nzima ukuthi kuphumelele kuhle.
Lo ngumnumzana Comfort Muchekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ube khuluma kudaba lokuthi abathengi bathi ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe okulokhe kuqhubeka kubangela ukuthi iningi elingafinyeleli idola leMelika lehluleke ukuthenga impahla ezitolo zona ezilentengo egxile kumali yamanye amazwe. Sesizalethulela ke udaba esilukhulume kuqala lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa athi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe eyama-RTGS.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo okwethusayo kusukela ngomnyaka odluleyo, iningi labantu selikhetha ukusebenzisa idola leMelika. Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende alungisise udaba lwemali eZimbabwe sithi ensukwini ezilandelayo uzakwazisa indlela ezihlelwa nguhulumende ekulungisiseni udaba lolu.
Accordingly, the fiscal and monetary authorities are implementing a raft of policy measures.
Siza kuza le ndlela zokwenza ukuba silungise udaba lwemali kuleli ukuze abantu babe le mali egcinekayo ezindlini. Sizalitshela ukuba siza kwenza njani ukuba silungise udaba lwemali kuleli.
Soon we are announcing the introduction of our structured currency.
Umongameli Mnangagwa uqhubeke esithi uhulumende wakhe uzalungisisa udubo lokukhuphuka kwentengo yempahla kuleli. Uthe uhulumende wakhe lonyaka uzakhangela kakhulu umgwaqo weHarare Chirundu, umngcele leForbes Border Post, umgwaqo weHarare Kanyemba, idamu leGwayishangani lokuthuthukisa inkampani kaloliwe eyeNational Railways of Zimbabwe. Ingcitshi ezichumula ezomnotho zithi idola leZimbabwe lehle isisindo ngesilinganiso esiphose sibe ngokuphethwe kabili ekhulwini 90% ukuthi abantu abangaba isilinganiso songamachumi lasishiya kalombili 80% sebesebenzisa idola leMelika. Ingcitshi ziqhubeke zisithi iningi leZimbabwe alisela themba ukuba uhulumende ulakho ukulungisa udubo lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Enye yalezi ngcitshi zomnotho esebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability ngumnumzana Masimba Kuchera othi ukuze uhulumende alungise udaba lolu kumele akhulumisane lozulu labo somabhizimusi ngoba iningi alimethembi.
So nxa kuyukuthi kufunakala ama reforms, ama reforms kumele avela abuye after kwaba lenkulumo phakathi ukahulumende, ama businesses, izisebenzi labantu makhaza abasebenzisa i-currency yangikhona ukuthi sibonisane ukuthi singaqhubeka njani nge-currency. Ukuthi uhulumende abuye lama reforms ezimele.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza lenhlanganiso yekhomaliso umnumzana Rejoice Ngwenya othi kusobala ukuba uhulumende kumele alungise udaba lwemali ngoba soludala ukuya ngayelizweni.
Kuliqiniso ukuthi siyezwa singasibala ebulenjini ukuthi uhulumende wethu uzadinga indlela zokuthi aguqule imithetho emayelana lemali eZimbabwe ngoba kukhanya idola lethu leZimbabwe ibhondi leli selithwele nzima, lithwale segadalala li-US dollar ele-America. Yinto yokuqala ukuthi ngithi mina kanti vele laba abantu abafaka imithetho yokuthi baguqula imithetho yemali kuvele kuyiba abantu abavele babhidliza idola lakhona.
Kunje idola leMelika selithengwa ngamadola awe Zimbabwe azinkulungwane eziphezu kwezilichumi 13,500 RTGS emkambo omnyama. Ukuthi emkambo wensitha sekudingakala amadola eZimbabwe azinkulungwane ezimbili 20,000 RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika. Ingcitshi ezibalisa ingcitshi elodumo kweleMelika umnumzana Steve Hanke zithi imali yakwele Zimbabwe yiyo engasela sisindo ukwedlula imali zonke emazweni omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le cholera isiyehlise ukumemetheka kwalomkhuhlane, kodwa enye inhlanganiso yesebenza labantu eHarare lapho lomkhuhlane obhahe khona kakhulu ithi ubufakazi balokhu abukhanye ngoba ingcekeza ephuma ezambuzi lokho igcwele endaweni eziningi, kanti lamanzi ahlanzekileyo lawo engatholakali. Iziphathamandla zikahulumende zitshele intatheli izindaba namuhla ukuthi inhlelo ezifana lokunika izakhamizi imithi ebulala amagcikwane emanzini wokunatha kanye lemfundiso yokuzivikela kumkhuhlane lo yizo ezenze wadeda. Uhulumende usungule uhlelo lokunathisa uzulu imithi yokuzivikela kukholera ekupheleni kwenyanga edluleyo olwe-oral vaccination program ebambisane le-UNICEF le-World Health Organization. Njalo uthi abantu bathathela uhlelo loluphezulu ngobunengi. Uthi ukhangelele ukujova abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million abantu asebebulewe yikholera eZimbabwe kuze kumbe abacatshangelwa ukuthi sebebulewe yilo mkhuhlane sebesedlula amakhulu amahlanu i-501 njalo izolo kubhubhe ababili asebebanjwe yilo mkhuhlane kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi edlula kancane amabili i-22.7 thousand. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeHarare Resident Trust umnumzana Albert Mazula, yena othi kusakuningi okumele kwenziwe ukuze umkhuhlane wekholera wehle okukhanyayo.
Kuhle ukuthi uhulumende avaccinate, yebo ukuthi kube nganeno, kodwa kumele ukuthi kube leminye imizamo ngoba ngesilungu bathi bona prevention is the better than a cure. Ye ukuvaccinate ngenye indlela yeprevention kodwa kulama root cause angaka addresswa kangako. Kasikwazi ke ngoba sizwa kuthiwa khona uhulumende uza kwenza ukuthi abalahla ingcikeza kube lama fine abakhona, lanxa nje amanye ama fine akhulunywayo sibona ngathi ngama fine aqanise kakhulu, ngoba ukuthi umuntu angalahla ilitha kuthiwa khona uzabhadala $500. Kasawazi ukuthi kuya implementeka lokho, umuntu uyayithola ngapi imali eningi kangako. Sifisa ukuthi kube lokubambana kuhulumende nezakhamizi ikakhulu ekuqedeni singathi yi-root cause loba imbangela yekholera kuloku vaccinate kuphela, ngoba singavaccinate amasiweji singaka-adresi, ukuswelakala kwamanzi kungaka-adreswa kangikholwa ukuthi singaqeda uduku. Siyabe siloku sibhoda sindawo inye, yikho khulunywa izakhamizi.
Awekho yini amanyathelo eliwabonayo awokulungisisa lezo zinto okhuluma ngazo?
Kasikaboni imizamo singathi thina singathi kuba lokuba ngcono kulokho kukhona ingcikeza. Ungangena edolobheni eHarare uzabona ukuthi ingcikeza still igcwele indawo zonke, ikakhulu ungakuya kule ndawo Copacabana laphana uyabona ukuthi kulendawo eziningi lapho kulokho kubuthene ingcikeza. Njalo ziningi indawo zingakhangela emalokitshini kobo kuwazana labo Chitungwiza kobo Highfields zonke zona izani ndawo kulendawo lapho bona khona ingcikeza ilokhu iningi kakhulu. Njalo lamanzi sibona udubo lwamanzi lulokhu elikhona kalukapheli, ngoba umuntu angaza vaccinate kodwa nxa engatholi amanzi ahlanzekileyo ukuthi ageze kuyahlupha ukuthi sithi singathi singaluqeda lolo dubo masinye.
Uhulumende uthi kusukela ngeviki edluleyo sungula uhlelo lokuhlaba abantu sebebanengi abaphumileyo besiyahlatshwa baphakamela phezulu, kanti njalo uthi lokusabalala kwalomkhuhlane sokwehlile. Lingakufakaza yini lokho?
Ya kunzima ukuthi sithi inani selehlile ngoba usese duzane singazi ngabona singake sithi sike sinike inyanga sibone ukuthi kuhamba njani njalo enye into eqhakathekileyo ukuthi nxa kulohlelo njengolokuhlaba kumele kube lemikhankaso esingathi ngama education campaign ngiyakhumbula lapho kwakwaba nekolela ngabona umnyaka ophelileyo uhulumende wasebenza sibili kwaba nemizamo sibona abezokuhlanzeka behamba emalokitsheni bekhuluma ngodaba lwekholera bekhuthaza abantu ukuthi ikholera singayinqabela njani loba singenza njani ukuthi idede imikhankaso mbona ngathi kulesi sikhathi kayibanga nengi kangako.
Lo ngumnumzana Albert Masula isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Residents Trust ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Umeli weBhilithane eZimbabwe umnumzana Peter Vaus namhlanje wethekelele usomlomo wedale lePhalamende eofisini yakhe eseMount Hampden. Umlondolozi Ndlovu sithulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Vaus wazise ukuba eleBhilithane lizimisele ukukhulumisana leZimbabwe ikakhulu endabeni zombuso wentando kaZulu.
Sikhulume ngentando kaZulu edale lePhalamende. Sikhulume ngemithetho yePhalamende nobudlelwano phakathi kwamazwe ethu.
Lokho kwenzakala ngesikhathi ziqiniswa izijeziso eziqondiswe kwezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe lengatsha zikahulumende okugoqela inkampani yezomvikela eyeZimbabwe Defense Industries ZDI eziqiniswa minyaka yonke ngamazwe athuthukileyo anjenge-European Union. UVowels walile ukukhuluma lentatheli izindaba ukuba eleBhilithane lithini ngalokho okwabiwa ngabe-EU okuqinisa izithezo zomnotho eziqondise kweleZimbabwe. Usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthe ubuyamthabisa ubudlelwano phakathi kwelizwe lakhe loweBhilithane okulokhe kusiba ngcono.
Sikhulume okuningi ngobudlelwano bethu njengamazwe womabili.
Ubudlelwano beBhilithane leZimbabwe baphazamiseka kakhulu ngesikhathi uhulumende weZimbabwe aze athathe labamhlophe amapulazi kanye lokwaba kutsha umhlabathi ngomnyaka ka-2000 okulapho eleBhilithane lethesa eleZimbabwe izijezo zomnotho ngenxa yokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu lapho iqhuba lolu hlelo lapho kwakuhlukunyezwa ukutshaywa lokubulawa kwabanye abamhlophe ngokungena kukamongameli Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe la womabili kodwa lanamhlanje akula okucacayo ukundlela amazwe la adlelana ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Iningi labasakhulayo likhala ngokuthi selibanjwa ngamandla okuphatheka kweminye imisebenzi yokuziphilisa ephambana lemithetho. Le misebenzi igoqela ukweba, ukuthengisa imizimba lokunye okwakungavamanga ukuthi bakwenze ngesikhathi isimo somnotho welizwe singakagugudeki. UTopia Asmutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwamanje abanye bahuquluza imali yamankampani lekaZulu besebenzisa ubulembu be-internet. Osakhulayo wakobulawayo umqoqi Ncube uthi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abasakhulayo bazibona sebesenza konke abangakwenelisa ukuziphilisa.
Iningi labantu abatsha baphila ngokuthengisa. Abanye nxa sibabona ku-vending khonapho uzathola ukuthi bathengisa izinto ezingekho emthethweni. Kuzokuthi abanye ngenxa yokuthi akula misebenzi uzabathola ukuthi batholakala kubugolegwele esingathi thina yi-corruption. Abanye baphila ngokuthunywa, bethunywa izinto ezingayisizo. So ngakho impilo yabantu abatsha for us to put food on the table sebesenza loba yini.
Omunye njalo osakhulayo wakobulawayo umhleli Ncube uthi loba kuqhubekela phambili ukugugudeka komnotho welizwe abasha kumele benze okusemthethweni ukuze bathole okokuzinakekela.
Mina ngingathi mhlawumbe intsha ikhuthazeka ukuthi iphatheke emsebenzini yezandla. Umuntu nxa engadinga into ehambisana laye ayithandayo kodwa ngumsebenzi wezandla angeke alale ngadlanga. Esalinde ukuthi ethole umsebenzi mhlawumbe ohambisana lokuqeqetsha kwakhe ema-university. Njalo abalamakhaya bazama ukuthi nxa umuntu angadobha imadlana aqine ngasezifuyweni. Izifuyo ziyanda, ngokuya kwesikhathi umuntu abe lenzuzo engamgcina.
Isifundi sekholitshini ele Midland State University uTsepang Nare uthi kunzima ukuziphilisa kwele Zimbabwe uma ungosakhulayo.
Amathuba okubana bathuthuke abasakhulayo mancane kakhulu, ngoba ekuthengiseni uyathola ukuthi indawo akathengisela kuzo azikho emthethweni. Kungakho laba basendaweni ezingekho emthethweni babexotshaniswa ngamapholisa. Urhulumende kungumlando wakhe ukubana akhangele akasakhulayo abone ukubana izindingo zabo zonke ziyagcwaliswa. Lokhu kulotshiwe kusisekelo sombuso sikhangela ku-Section 20.
Inhlanganiso ezifana le-Civil Liberties and Drug Network kanye le-Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe zithi ukuswela okubangelwa yisimo esibi somnotho welizwe sokusenza kube nzima ukuba abatsha beziphandele eZimbabwe. Zithi baningi abaseyizigebenga asebephila ngokubamba abantu inkunzi labathengisa ucansi eZimbabwe. Umphathi ntambo obona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi uhulumende ulenhlelo eziningi zokuphakamisa impilo yabasakhulayo.
I know there were a lot of queries, cries, young people saying we don't have collateral when it comes to accessing loans, we don't have houses.
Abasakhulayo abahambe bayithatha izimali zokusungula amabhizinisi abo ebhanga labo ele-Empower Bank. Loba bengelazibambiso ezingafunakala bayenelisa ukuncedakala njengogatsha sizafundisa njalo imisebenzi yezandla. Kahle lokuthi bengasungula amabhizinisi abo kufanele bewaqhube njani. Lokhu yikuzama ukuthi sithuthukise impilo zentsha yethu.
Ocubungula indaba zabatsha uBinon Ncube osakhulayo owake wakhokhela inhlanganiso yezifundo eziphezulu eZimbabwe National Students Union uthi okwenzakalayo elizweni yisibonelo sokuthi intsha kumele iqaphele abantu ababafaka ezikhundleni zikahulumende.
Ngapho uhulumende sikhangele ukuthi asincede nguye ofaka i-tax kuma-basic goods sokuthiya abantu abasha besegcekeni kungela nto abangayenza ngaphandle kokuthi benze khonokho okukhona eduze ongavuma ukuthi baphile. Okungabalula ukuthi ngaphandle kokuthi sizame ukuziphilisa thina, nxa kufika isikhathi sokuthi sikhethe la abantu abasikhokhelayo sinanzelele ukuthi asiphonge ukukhetha ngenxa yokuthi lowo kazwani lalo, asikhangele lowo okhanya ezimisele ukuthuthukisa impilo zabantu abasha.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasakhulayo zithi umumo womnotho ungaqhubeka usiba mubi ngale indlela lizakhuphuka inani labasakhulayo abazabamba uzulu inkunzi, abazatshontshela abantu lamankampani imali besebenzisa indlela eziphezulu, njalo labazangena emigwaqweni behambe beze elikaThixo ligwaze umhlaba bedinga okokuziphilisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bamukele ngenjabulo uhlelo lokuvikela impahla kanye lempilo yabo oluphansi kwenkampani yeChampions Insurance Company. Lolu hlelo lukhokhelwa luhlangothi lokuthuthukisa abantu enhlanganisweni yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umuntu munye ngamunye ukhokha amadola amahlanu ngenyanga elakho ukuvikela impahla ayithengisayo efika amadola azinkulungwane. Kubika uGibbs Dube.
Ukukhela uhlelo lolu ngunkosikazi Deborah Mkhasa.
Yebo, uyaba remember yethu for umnyaka yonke ubhadala idola lama subs etama 5 rand per month. So ungaba remember yethu usesincedisana nawo to join ukuba ku insurance ku medical aid tena day. Le 3 packages sile 1 bronze obhadala $5 and uzathola i-fire policy, uthole i-medical aid, uthole le-hospital cash plan. So i-medical aid etusisebenzisa i-first mutual ubhadala every month $5, uyathola ama-benefits wona lawo. Nxa ule-dependent ulibhadalela $4 wena ubhadala $5.
Then sibe sesiba ne-silver $10. Then i gold ile nge 15 i gold services include insurance. Nxa ule motor siyakunika insurance ye motor i third party. Then for i silver si include i personal accident. Ku personal accident lapha la ikusuka kwakho usiya hoda uyenze maybe accident lesey usuka emagwegwe usiye e market ungaba phakathi kwesikhathi phakathi kwendawo khona apho yenze accident kule cover esikunika yona ukuthi uzilaphise esibhedlela. Then for i-bronze $5 yiyo engathi ithathwa ngama-vendors amaningi because it's affordable.
Ukuhlelo lolu unkosikazi Doreen Selimane uyakuluthakazelela kakhulu.
Uhlelo lo-insurance lu-right kakhulu and futhi it's affordable uhlelo lwakhona ngoba it's $5 per month. So singathi sikhangele izinto zakho amagutsu abantu ayabe seku-safety side. Singakhangela indaba eke yakuyenzakala komthize kwatsha. So nxa ku-insurance istaff sakho sonke if si-recorded ukuthi ngisemalini you'll be getting insured. So liyanceda kakhulu especially ama-vendors and it's affordable.
Lo nkosikazi Charity Mpofu uthi lunceda abantu abaningi abathengisa bedengisa impahla emigwaqweni
especially nxa sesikhangelela i-security yama-vendors abantu abaphila ngokuzisebenza. Uhlelo lolu liyanceda ngoba uyathola ukuthi i-vendor isihambe emsebenzini yehlelwa ingozi kumbe yalimala besingalalo uhlelo olufanana labo-NASA ukuthi luyakwanisa ukukunceda lanxa usesibhedlela. Kodwa nge-insurance leyi i-vendor isilakho ukuthi anga-admit esibhedlela nalawa amalanga a-admitileyo insurance iyakwanisa ukuthi imbhadalela. Iphinde njalo isize khonapho nxa i-vendor isithe yehlelwa luhlupho lokutshelwa zimpahla kumbe lokutshontshelwa kumbe lokulahlekelwa. Iyanceda kakhulu ukuthi i-vendor ungawi kodwa ukwanisa ukuthi u-ode futhi ubuyele back into business. Okwakathesi angeke ngithi ukuthi sesatholani kodwa ngenxa yokuthi besingakayehlakalelwe ngumonakalo njengama-vendors kodwa ngendlela engibona sisebenza ngakhona sikhangelela ukuthi lanxa singehlelwa loba yiluphi uhlupho i-insurance leyi ilakho ukuthi sisize kakhulu.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu beZimbabwe bekhala ngesimo esibi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye Voice of America.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Luyalandela uhlelo Live Talk namhlanje lapho kuThe Connection uTabo Kancube uyabe xoxa labasakhulayo ngodaba lokusekela inkokheli ethile lamabandla ezombusazwe kungakhathalekile ukuthi balezibopho ezinganceda abantu kumbe hayi. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisinto semali yeZimbabwe yama-RTGS. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le-cholera isiyehlise ukumemetheka kwalomkhuhlane lanxa ezinye inhlanganiso zisithi akulabufakazi balokhu. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu la namhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.